Manerak na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 16 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yemari kubva kuhurumende inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo inenge yopatsanura vawashmencuve navasengezo shabangu vechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change. Dare Rameja Street ropa mukano wekubvisa mari yechibatiso mumwe musikana akasungwa nevebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change musi wa 16 chikumi iro rinotungamirirwa nava Jameson Timba vari muusungwa. Hurumende inoti yatanga kuferefeta chakapa kuti chimwe chikopokopo chemutungamiri wenyika chidone kumasvingo. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mune chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa navawashmencuve. Zvinonzi vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo shapangu vazivisa kuti vancube nevamwe vavo vari muutungamiri havasiri pazvigaro uye kwave kufanira kuitwa Congress. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechikwata chavancube vawilas madzimure avo vanoti vachabangu havana masimba avari kuzvipa. Ngatinzwei vachitaura.
Parizvino isusu hatisi kushanda nenyaya yetsamba yakanyorwa naTsavangu, asi chatinacho chatakaona pachirura veti opinioni yakapiwa vaTsavangu nevanonzi vangange varivo maguta vachiudzwa kuti vanogona kusava varivo voga vanova ndivo muridzi vemusangano.
Saka mutsamba iri kunzi yakanyorwa nemagweta acho avaChabangu vari kupa zvikonzero zvei zvekuti vancube vasatungamiri?
Pari kubuda yekuti zvanzi makore enyu eexecutive inotungamirwa navancube yakanga ichitungamirwa navachamisa yakaigadzwa muna May 2019 nguva yayo yapera, asi yobva yazotaura kuti vaChabangu vakaitwa Secretary General musi wa21 January 2022. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti isusu semusangano weTripleC takasangana musi wa22 January 2022 paNational Council pakanga pasina vaChabangu, ivo vachitobvumavo kuti vanga vasiri party yeleadership. Saka ipapo pazvakaitika izvozvo zvemusi wa22 hapana pakaiswa press statement kana kuudza jekerere kuti vahunde vanova ndivo vakasarudzwa vabviswa kuita Secretary General pachiswa ST uye kuti vabviswa sei.
Asika ivo vari kuti vane rutsigiro vachabangurwe dare reparamende nematare kuti ndiwo munyori mukuru kana kuti vakafanira kubata chigaro ichi kwete vahunde.
Paramende inoziva kuti mutungamiri weTripleC ndivanuye, uye hazvingagoni zvekuti ivo Secretary General ndivo unodeedzera unonyora masekula yekuti takaenda kuCongress. Saka ivowo kana usina kutonyora uriwe ndiwo wakatokonewa basa, asi hatingatomboti wakakonewa basa nekuda kwokuti vahunde vachiripo ndivo Secretary General.
Ko tichitarisawo mari iri kubva kuhurumende iyi yakaiswa muhomwe mani zviri kufamba sei uye handizvo here zvingadai zviri kukonzerawo matambudziko amakusangana nawa?
Matambudziko aya inyaya yemari zvino, kuti kana ukange wati ndiri ndoga saka mayongo yamuhomwe yakozve iwewe, asi inini vazviri mukati muchitarise kuti zvakaitwa nevakashandira musangano vose nezvatina zveiko zvino, kuti tine maMPs nemakanzerani mari youya yoenda muhomwe nemunhu mumwe chete. Mari inobva kuhurumende haiendi muhomwe nemunhu, inofanwa kuenda muhomwe yebato. Kana isingashandiswi nebato, zvakureva kuti ndiachototi mani lendari yokunonzi kuba neanenge akupa mari anenge achiita nonzi mani lendari, nekuti uri kupa munhu uchingomupa mari kuti idyiwe.
VaWillas Madzimure ndiwo mutauriri wechikwata chebato reTCCC chinotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vari kutsigira danho ratorwa navachabangu vanozvitiwo ndivo sachigaro vebato iri kumashonaland East, vaFrancis Badzarigere.
So nyaya iyi iri kuvhundutsa vanhu vanenge vasingazivo bumbiro remutemo weTCCC party. Leadership iripo yakanzi kuri kutorwa kubva Congress ye-2019 patakavhota kugwero. Takavhota musi wa25 May uri usiku, maresults akaannounsa musi wa26 May makuseni. Zvoreva izvo kuti musi wa26 May makuseni nemusi wa2024 vese vatakavhotera kugweru term of office dzavo dzakaexpire ipapo. Ndo zviri pamutemo. Asi constitution yedu inopawo national standing committee mukana wokuextenda kana ne 6 months within the 90 days of expiry. Zvinova zvisina kuitwa neleadership iripo izvozvo inotungamirwa navanyuwe. If you check kuti from 25 May kusvika nhasi muna September pamuri kundifonera 90 days dzadarika, zvinhu izvozvo zvisina kuitika.
Izvi zvinorevei?
Zvinongoreva izvo pamutemo kwakufanira kuitwa imwe legal process inoita kuti tikwanise kuenda kunosarudza vamwe vatungamiriri kana kudzosa ivavo kana ruzhinji rwemacitizens ruchifarira kuti varambe vachitungamiriri.
Asi tichitaura kune vari kutsigira muzvinafundo, Ncube, vari kuti ivo vachabangwa havana simba ravari kuzvipa here rekudaidzira Congress?
Sezvamataura kuti muchitaura vanotsigira Welshman it becomes factional. Isi tinotaura tiri vatsigiri veTCCC, we don't follow individuals. Zvakaita kuti tisiyane navachamisa is this mentality of hero worshiping a leader. The position should be party position, not individual position. And at the moment someone comments abuzita munhu wa professor ato diveta mu agenda ye party, this is the legal party position. It has been announced munhu akaita fit legal opinion is the interim secretary general. Nepo munoziva kuti vachabangu senator, honorable senator Chabangu ndivo pare zvino vari recognized ne all state institutions. Parliament ndiye signatory, vet ndiye signatory, he is the leader of the opposition. No one is went to court for leadership ya affectwa nema changes aitika aya. Kunoti handizvo vanozvitaura ku media nekuma kuvanhu vavo vemafaction.
Ko zvimwe zvavari kutaura zvekuti dambudziko ranyanya kunyanya apa nekuti hurumende yati pakupihwa mari yemapato ezvematongerwo enyika iyi, nekudaro vachabangu vada kuita nhafu?
Inini pfungwa dzangu ndinototi kuti mari yegrant yePolitical Finance Act iuye itori advantage dzichatirerutira kuita process yekuti tisvike pakuita Congress.
Avo vanga vari vaFrancis Badzarigere, vanova sachigaro wechikwata cheTCCC chino tsigira vasengezo Shabangu vanga vachitaura vari kumarondera kumashonaland east kwavanoti ndivo sachigaro. Mumwe mwanasikana anga ari mujeri asi achida kunyora bvunzo dzake dzeO-level, Nicole Chabata, apuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Nicole anzi abhadhare madhora makumi mashanu ekuamerica kana kuti $50. Akasungwa musi wa16 chikumi nenhengo dzebato Residents Coalition for Change rechikwata chinotungamirirwa navajameson Timber. Vatimba nevamwe vane chitsama vakasungwa nemapurisa musi uyu kuAvondale vachiri muusungwa. Kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, tabata rimwe gweta riri kuvamiririra vamarufu Mandevere.
Nhasi aenda kudare remhosva, pane mwana wechikoro anga aripo Bhati Wadheo ari kunyora kufa akasunga posi aabhati Wadheo anonhiko Tabata ndokubata postpona nyaya mangwana mutongi azopa mutongi wake panyaya yedheo. Pane hwani wanga akabviswa pane vamwe akakuvadzwa zvakanainzwa nemapurisa, saka ari kutongerwawo mune imwe koti. Saka koti yati inoda kuti iite nyaya yacho yese kahwani abatanidza vamwe panyaya dzedheo. Saka vana muchuchidzi vanga vasina kugadzirira kana kutsirawo nyaya yavo kudare yemusungwa hwani iyeyo. Saka ndozvatanzvichiitwa mangwana ndozopiwa mutongo wedu wedheo.
Saka iye mwana wechikoro uyu sei anga agara muusungwa kwenguva yakareba zvakadai? Zvanga zvichifamba sei semaziro enyu?
Anga angonyimwa dheo pamwe chete nevamwe vese ndozvanga zviripo. Paangonyimwa vanhu vese dheo, iye anga akanyimawo dheo apa achifanira kunyora maexams gore rino. Anga angombunikidzwa nevamwe vese vanchichisi vazobva vabvuma kuti apiwe batiso nekuti abude andogadzirira kunyora mazamu.
Saka izvi zvinotevera kuferefetwa kwakaitwa nemapurisa here? Nekuti tinenge tatambudzwa kuti vachuchisi ndo zvavanga vati zvinoda kuti zviitwe kuti vaone kuti uyu mwana wechikoro zvishuwa here.
Zveshuwa. Vana muchuchisi vati mapurisa akandoongorora nekundobvunza nekuenda kuchikoro kwacho vakazivisa kuti zveshuwa mwana wechikoro ari kutonyora bvunzo gore rino.
Saka pari zvino vanhu vasara mutirongo vangani?
Vanhu vaiva 77 pakabuda vanhu 18 pari zvino.
Muri kumbokwanisawo here kuvabvunza kuti vari kubatwa sei vari muusungwa?
Tinogara tichivabvunza posi pavanonge vachibatwa zvakaipa, tinogara tichitaurira dare nyaya dzekubatwa kwavanenge vachibatwa zvisina kumira zvakanaka.
Vachuchisi vachiri kuenderera mberi nekuramba kuti vaburitswe muusungwa vachipiwa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vachienderera mberi nekuramba kuti vasabuda. Tine umwe futi anonzi Ronald Odongwa anova mudzidzisi paZengeza, anodzidzisa zvemakombiyuta, anoti vane vana vari kunyorawo mazama, vana ava vatotadzwa kuti vatwe zvakanaka. Zvakatirwa zvichibuda nhasi zvokuti ndiye chete mudzidzisi wemakombiyuta pachikoro ipapo. Mumwe wacho aivapo akashaya uyo Dhongwa ari muusungwa. Saka vana ivavo vari panguva yakaoma izvozvo, nokuti vari kutonyora mazama.
Gweta vamarufu Mandevere vachitaura vari muHarare. Hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti chimwe chikopokopo chinombofamba nemutungamiri wenyika chidonhe nezuro kumasvingo uko vaita mhemberero dzebhavhude ravo. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana ndivo vakazivisa nezveongororo iyi. Asi vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kunyatsofara nemaburutsirwo ari kuitwa nyaya iyi uye kuti pane vakakuvara here muchiitiko ichi. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvinogona kuzokonzera kusagadzikana sezvo vanhu vanenge vongotaura zvemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe divi ravo.
Maita enyu aZulu, pakaitika zvakaitika sezvakaita sezvakaitika nezuro zvekudonda kwechikopokopo, chatinotarisira ndechekuti panofanira kuburitswa mashoko mamiriro enyaya yese, kuti ndivana nani vakanga varimo uye pani vakakuvara here. Saka kungonyarara nyarara kuri kuitwa kunoita kuti vanhu varamba vachifungira, vachigona kufungira zvirizvo kana zvisizvo.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu mubato iri, pane njodzi ipi chaizvo hurumende ikasanyatsobuda pachena?
Panoita kufungira kwekuti ndofunga pane kakurwisana rwisana kari kuitika pakati pevakuru varimo imo mukati mezanupf. Tinonzwa kumashure uko kuti kune vari kuti aiwa mukuru wenyika ngaavandudze bumbiro remutemo awedzere makore. Vamwe vanobva vatoita pane kamitauro kaya kakachitaurwa kunzi pamberi pavamunangagwa pamihwe mihwe unochohwa chohwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinobva tafunga kuti pamwe panenge pane zvinenge zvichiitika. Tinoziva kuti kune rimwe divi riri kuti ayo vamunangagwa vakapedza makore avo two terms dzavo sezvinotaura bumbiro remutemo vachovengavopindawo. Saka izvozvo zvinobva kunyarara kuri kuitwa kunobva kwaita kuti vanhu vafunge kuti pana ndidzo hondo dzemukati mezanupf dziri kuitika.
Ko, vamwe vanotika pada hurumende haisati yanyatsopedza kuferefeta nekudaro zvinotora nguva yakati rebei?
Aiko, vanogona kubudisa anogona kunzi pachirungu mapreliminary statements. Avanorubva vatukudza vanhu aiwa tichekuita tsvakurudzo. Pari zvino hapana chinyatso chekuti munhu mwana wezimbabwe akabvunzwa angataura kuti zvinhu zvakamira apa kana zvakamira apa. Ndo zviri kunetsa nekuti apa pane nyaya ine chekuita nechifambiso chevatungamiri venyika. Saka vana vezimbabwe vane kodzero yekuziva. Saka kunyarara uku hayo handizvo zvinoitwa kana vanhu vachitungamirira veruzhinji.
Muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, vanga vari parunare kuPretoria. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeKenya vanoti vatanga kuongorora mweya uri kufemwa nevanhu muguru renyika iyi reNairobi. Vanoongorora nezvekushanduka kwemamiriro ekunze vanoti guta iri rine mweya wakasviba zvakanyanya zvichikonzerwa nenyaya yedzimotokari dzinoshandisa dhiziri nemamwe mafuta ekufambisa dzimotokari zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Mamwe madzimai ari kumaruwa anoti shoko rezvedenda regomarara rakasvika munzeve dzavo, asi dambudziko nderekuti kuzvipatara hakuna zvikwanisiro izvo zvinosiya upenyu hwavo huri munjodzi. Mutore duwe nau ropafadzo mapimidze akashanyira mumwe musha wekwa Maenzo kubuera South Manicaland ndokutipa nyaya inotevera pa nyaya yechirwere chegomarara.
Amai Stella Muchena vemumusha wekwa Maenzo vaudza Studio 7 kuti dzimwe nguva madzimai anenge aine ruzivo rwekuti anofanira kunopota achitariswa denda iri asi dambudziko nderekuti zvipatara zviri kure.
Tinonzi tariswai nguva ichiripo itooneka kuti tinayo asi ndaudzwa hazvinazvo hazvinobetsera nekundangoziva kurapwa hapana autongomire kuti rufu chiuye nekuti hakuna kwatinoona sadza chaira tina. Atine nyangwe kubhadhara school fees taakugogwesha kwakuzotanzirapwa atirapwi kumamirira kufa.
Vatiwo rimwe dambudziko nderekushomeka kwemishonga muzvipatara zvehurumende kune vanenge vabatwa nechirwere ichi.
Handira pokutangira saka zvanoenda ndichava nezvirwere zviiri kenza neBP ekuti ndakutofa saka kai musango tiri kubata muchio nezvirwere musingatira.
Amai Elvina Jazi mumwe mugari wemunzvimbo iyi vanoti mai vavo nemurora wavo vakashaya nedenda iri.
Vanoongorora vari kuuya vachitiongorora vachibata zvirwere atibata zvirwere dzimwe nhambobva ataura kuti tengai mishonga yacho inoita kuti murapike chirwere chenyu chatakubatai asi ini mari yacho ndine ndisina saka ndinongotozosvika pakungoregera kana kuri kufa ndotofa. Inini mai vangu chaivo chaivo vakafa negomarara repazamu. Murora wangu akafa negomarara rechibereko saka zvinhu zviri kutonetsa nenhayo kushayiwa mari.
Nyanzvi dzezveutano hwemagomarara Dr. Nomsa Tsikai vanoti gomarara repazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese ari kubatwa uye kuuraya madzimai emuZimbabwe.
So kudzoka back to a traditional food tinoona zvichibatsira tisingatengi matakeaways zvakanyanya ari kuvhiringidza vanhu vakawanda and also vakadzi vanga vari active not just vakadzi munhu wese basically kwanga kusina mota saka munhu aifamba achienda kutsime just that exercise kumunda yakabereka mwana kumusana that activity yaita kuti munhu asazoita obesity kana kufuta kuya kwendataura kuya saka zvaibatsira vanhu vanga vari healthy kudhara tichikompea nemazuva ano kurarama kwatiri kuita.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira madzimai nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru uyo unocherechedzwa gomarara repazamu kana Breast Cancer Awareness Month kuti vaongororwe nekudzidziswa nezvegomarara iri. Michina iri muzvipatara zvehurumende zvakaita separenyato nempilo inogara yakafa zvinopa kuti vane mari vaende kunorapwa kuSouth Africa nekuIndia. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Vasley Mentimios Quidini vakaudza dare reparamende kuti vanenge vanyorerana chibvumirano nekambani yekuAmerica inonzi Varian Medical Systems kuti igadzire michina iyi. Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vanoti magomarara ari kunyanya kubata veruzhinji munyika anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai kotiwo gomarara resikarudzi kuvarume. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru manomwe nemazana mashanu 7500 vanobatwa nemagomarara akasiyana-siyana munyika uye vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 vanofa pagore muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwaMaenzo kuBohera ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matikiti eFederal Bureau of Investigations kana kuti FBI anoti achiri kuferefeta nezvekuda kuurayiwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuFlorida nezuro. Aka ndekechipiri mumavhiki mapfumbamwe vanhu vachiedza kuuraya vaTrump. Kuda kuurayiwa kwavaTrump uku kwakashorwa zvikuru nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris avo vari kukwikwidza nawo navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Gunning.
Inyaya inotsinisa zvikuru nekuti America inova ndiyo nyika inotarisirwa kunge iri nyika iri pamusoro maererano nezvekutongwa kwejekerere. Taakuona kuti vanhu vakuda kushandisa violence kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika sezvatinoziva ndeke chipiri vanhu vachinzi vari kuda kuedza kupfuura vaTrump zvinotaura kuti muno munyika yeAmerica zvematongerwo enyika zvaita kuti vanhu vapararane zvakanyanya muchirungu yatingati political polarization zvaakuita kuti vamwe vafunge kuti tibvise munhu uyu kana kuti munhu uyu atisingade abve pachigaro kana kuti asapinda pachigaro nzira yakanaka kumupfuudza kumuuraya asi zvinhu zvisingatarisirwe nokuti muamerica hazvisi zvinhu zvinowanzoitika izvozvo kuti vanhu vanorwisana kana kuurayana kana kupfuurana nenyaya dzematongerwo enyika.
Ko, vamwe vanotiwo dambudziko rinogona kunge riri rekuti munhu anongokwanisa hake kutenga pfuti zviri nyore nyore.
Muno handione sekuti ndiro dambudziko nekuti vanhu vane pfuti vakawandisa muno muamerica chaizvo asi hatinzwe kuti vanofamba vachipfuura vanoita zvematongerwo enyika kuti mapoliticians. Iyi inyaya yokuti marepublicans nemademocrats vasvika panyaya yekuva vana mukutaura yatambotaura yainonzi political polarization zvokuti kune vanhu vasingadi kutombonzwa nezvavatrump kune marepublicans vasingadi kutombonzwa nezvemadhemocrats saka zvasvika pakuti vamwe vanhu vanenge vaine pfungwa dzakasiyana nevamwe vanobva vafunga kuti awi munhu iyi mhandu ngaapondwe. Kune vanhu vakawanda vari kunyora vamwe vari kusungwa vasati vatomboita ekisheni yacho vanenge vachiti vatrump ngavapfuudzwe nekuti zvavanotaura zvinoita kuti nyika yedu isagarisana zvakanaka. Vamwewo vachiti madhemocrats havasi vanhu vanoita zvinodiwa neamerica nekuti vanoda kupinza vanhu vekunze. Izvozvo izvo ndo zvinoita kuti vanhu vaite ukasha. Handifunge kuti nyaya yekuti vanhu vane pfuti vakawanda ichokwadi yehongu vanhu vane pfuti asi havafambi vachingopfuura mapolitician. Yes, once in a while tinonzwa kuti paita mass shooting but zvinenge dzitori nyaya dzimwe dzakasiyana dzematongerwo enyika.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo semaonero enyu?
Maonero edu zvinenge zvakakosha kuti vanotungamirira zvematongerwo enyika vaise runyararo munyika kana kuti vaite nyika kuti iite calm down. Zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemutevedzeri wavamai Kamala Harris dei zvaigona voita musangano navaTrump nevamwe vavo sevakuru pamwe chete nedare remuno reCongress vogara vakuru ivavogara pasi vachitaurira nyika yese kutoda runyararo hatisida kurwisana. Politics inyaya dzekurwisana mupfungwa kwete kurwisana physically. Pakashaya kudaro zvechokwadi tichanzwa kuti umwe anenge apfurwa zvechokwadi akazofa. Nekuti mazwi ari kubuda mukanwa mevakuru ava vari kuita zvematongerwo enyika ndo ari kuita kuti vanhu vape ukasha hwekuda kuti awi munhu haasi right saka imhandu ngaapfudzwe. Zvikuru zvakakosha ndezvekuti sandataura kuti ivo vanotungamira zvematongerwo enyika iye vakwanisa kutaurira nyika kuti aiwa tinoda runyararo tinoda kuti vanhu vasaite zveumhondi zvokuda kupondana. Zvingabatsira zvikuru kwazvo kuti munyika muve nerunyararo tive nesarudzo yakachena tive nesarudzo isina kurwisana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vachitaura vari muno muWashington DC. Yave nguva yekuzvitaurira Mega zvamunofunga vateereri.
Pastudio 7, pastudio 7, makadi hamani shamwari kwese kumativi mana kwamuri ikoko. Tinokumbirawo vanhu vamwari vose vanhu vezimbabwe kuti ngatibatanei tikwanise kudzisa mudhara uyu akwanise kubva arege kubata vanhu kumeso asaramba achitiudza zvona 2030 2028 achinyebera vanhu apa achizva kuti muchingobva chetongovhota chete obva tozviita futi pakuti handiti obva azvigadzika pachigaro apa achizva kuti munhu anozvinhingirikina anozviverengera maresults ake kuti wahwina saka ivo vachiona kuti havadi kunhingirikina havadi imwe opposition party ngavangoziva kuti ZANUPF yavo ndo inongotonga chete muzimbabwe tobva tabva pavari tiporoga kuita mavhoti.
Pastudio 7 maswera seiko hama Aiwa, nhasi handina zvakawanda, ine goko regokwe. Asi kungoti, basa munobata zvinomwisa mvura. Aiwa, munotida, nokuti vanoti information is power. Vakomana tiri kukomboregwa ende tiri kuziva. Imbobataiwo vekueducation vativudzive kuti ko, kwakazobudeiko, tiwezvo kununa. Pane zvakataugwa zvekuNJC, NC ko.
Tinotenda kune vatumira mashoko. Aiwa, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutaura nezvezuva reutongo hwejekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Tabuka Ncube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 kuMpandula 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhundla zezikhundla labatshela manje ukuqhubeka beklema lezo zikhundla lalawo mawofisi abakuzo by the operation of the law or if you want by the operation of the constitution of the party.
Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC uthi kaxotshanga umkhokeli waleli bandla umnumzana Waltzman Ncube njengalokhu okubikwa ngabanye amaphephandaba.
Uhulumeni lo weZANU-PF siya bazi ukubana bayingozi okungalani, especially uma sokusiya kuma-issues okuthi ubani ozathatha over ama-issues e-succession.
Amapolisa labamele ibutho le-Air Force of Zimbabwe bathule zwi ngendizamtshina ewileyo izolo obekumele ithwale umongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lokubandlululana ngemihlobo ukuze kwakhiwe ilizwe ngabantu benyandanye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC uthi kaxotshanga umkhokheli waleli bandla umnumzana Waltzman Ncube njengalokho okubikwa ngezinye intatheli izindaba kodwa wathola isekelo esivela eseleluleko esivela kumagqwetha esokuthi umsebenzi sokufanele uphele kubo bonke abangena kulandela umhlangano we-Congress ka-2019 yaleli bandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khalipan Phugeni.
Izikhundla zezikhundla abatshela manje ukuqhubeka beklema lezo zikhundla lalawo mawofisi abakuwo. So ngesilungu chaza ukuthi ama-positions abo aphelile by the operation of the law or if you want by the operation of the constitution of the party. I-legal opinion esuka kubameli bebandla. Abameli bebandla abayibo abasimeleyo kuma-cases a-over 60 wonke layo lokhu esiwawina njalo nje enkantolo. Abathe bona ikhonstitushini ithi lokhu nalokhu nalokhu. Aso mnumzana uThabanga interim esiyokwenzileyo yi-operation of the constitution. Ngiyangafunda msakazi uThabanga incwadi yabo ma uyikhangele kahle incwadi yabo wehle uyefika ku-last paragraph. Inkinga-ke le ngoba phela abatsho lokuthi basayitha ngaphi kwi-constitution likwathini kwathini. Kanti i-legal opinion ibuye isound ikhotha ama-clauses ukuthi i-clause bani inje i-clause bani inje.
Ngezinye indlela osokumelelwe kathesi kuyini ukuthi kwenziwe selibachasisele yini ukuthi hayi kufuneka nje ukuthi baye ku-Congress.
Engikwaziyo ukuthi ubaba uprofessor yebo uhlalile ama-meetings lo baba uChabangu bayikhangela le-legal opinion. Sesisibone leso statement esiphumileyo i-legal opinion esayicubungula ubaba uThabangu ukuthi abone ukuthi ithe ukuya phambili yini okumele kuyenzakale. ungekudala nje usazobiza zonke intatheli athi ukukhuluma kulokho kuthiwa yi-press conference ukuthi going forward uzokwenza kanjani ephendula kuyo le legal opinion ekuyileyo.
Kodwa umnumzana Ncubelo, umnumzana Chabango bahlale ngemva kokubhalwa kwencwadi le.
I-legal opinion ibiye ngo-oda sebeke bahlala ngempela ama-meetings amaningi ifike mhlaka-12 August le legal opinion. Nangingaphazami olwesihlanu bake baba le-meeting.
Abanye bengathi kungani kusenzakala kathesi, kungabe kulombango yini wemali leyi e-Political Parties Finance Act ephiwa amabanga?
Hayi, lokho yinto ekuthiwa ngesilungu yi-leap of logic, because angazi ukuthi kungenelana njani. Angithi ngiyatsho ukuthi incwadi ifikile nge-12 August yadiscaswa at length le ncwadi. Manje bengifisa mina o-SGTM ngisho lokho ukuthi befisa ukuthi laba abaphikisana ne-legal opinion le sokuthi ngabe bayabuya nenyinye i-legal opinion, akusizi ukuthi ku-attack-we abameli abasenzele umsebenzi oncomekayo kangaka. Manje namhlanje ukuthi besesikhuluma ngabo ngendlela embona incwadi leyani ikhuluma ngakhona ngayo ngayabilinama akuhlangene nje nemali, angazi ukuthi ngena njani baphi imali.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu esixoxelaye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Willias Matsimure obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, yena othi ngempela bayazi ukuthi kufanele baye ku-Congress njalo balazo zonke ingatsha zebandla ezingaqhuba lomsebenzi. Uthi kodwa kudingeke ukuthi uChabangu kube nguye ophawula lokhu ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni ukuba aphathe isikhundla sikanobhala jikelele.
We responding to the fact that there is an assumption that is the term of those who were elected in May 2019, that term has expired, and that the SPCC, you know, is the sole leader of the party. Responding to that, it's because it was in the standard newspaper. As a party, we are aware that we must go for a Congress. But meanwhile, you have got the president in place, you have the standing committee, national standing committee in place, you have got the national executive in place, you also have got the national council in place. And that leadership is firmly in control of the party.
Lo ngumnumzana Willias Matsimure obona ngokwethula kwembiko kubandla le-CCC elikhokhelwa umnumzana Walshman Ncube. Indizamchina yohlobo lwe-helicopter okubikwa bekumele ithwale umongameli Emmerson Mnangagwa esuka eMasvingo esiya eHarare iwile esanda kusuka eMasvingo izolo. Umnangagwa ubethakazelela usuku lwakhe lokuzalwa edolobheni leli. Asizweni ngodaba lolunkuntethela izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Amapolisa eZimbabwe uhulumende lebutho lemwenele Air Force of Zimbabwe abayiba abatshalenji zamtshina ezithwala inkokeli zikahulumende kuhlanganisela umnangagwa nomselo wakhe umnumzana Constantine Chiwenga bathole zwi ngengozi le. Ucommissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapolisa, uthe kumele intatheli izindaba zikhulume ngodaba lolu labakubutho lwe-Air Force of Zimbabwe abalileyo ukukhuluma ngokwenzakale izolo eMasvingo. Indizamtshina ewile ngehlobo lakudala njalo iphose ifanele liyawela esigabeni se-Actuals ngomnyaka ka-2021 yabulala abantu aba leyo yayingohlobo lwe-Augusta Bell AB412 helicopter. Kunabantu abathi le yingozi makhaza, kube labanye njalo abacabangela ukuba mhlawumbe bekuthiwe omunye wabakhokheli belizwe ngesikhathi uxokozela uhulumende lakubandla elibusayo ngemizamo yokuba umnangagwa eqhubekele phambili embusweni. Kukhanya engani umsekeli wakhe uChiwenga uyakuphikisa lokhu labanye bakhe. Kambe indizamtshina le ibikanikiwe ngendlela yokuthi kumele ibulale omunye wabo. Abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu besithi yingozi nje enzale izolo. Umkhokheli wenhlanganiso esebenzisana lebandla le-ZANU-PF Forever Associate of Zimbabwe umnumzana Khura kwashe Msaka uchasisa ngesehlakalo lesi.
Kulusizi kakhulu ukubana indizamtshina ye-Air Force yaseZimbabwe ebayiyona ngu-AES-332 Cougar ethwala ama-VIP iyehluleke ukusukuma kakuhle yabe isiwa.
Indizamtshina le ivame ukuthwala umnangagwa kodwa ukuthi bengekho phakathi kwayo ngesikhathi isiwa. Lo Chiwenga layo bengekho kuleyo ndawo. Umsaka uthi wonke umuntu obephakathi kwendizamtshina le kalimalanga.
Akula kulabo esingathi ngomongameli abelizwe kade bephakathi kwendizamtshina leyo.
Unobhala jikelele webandla eliphikisayo le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukwale ndizamtshina kubethusile.
Sikubona kuyinto ehlasimulisa umzimba esingathi kuyisehlakalo esibi esethusayo. Kodwa-ke khona lokhu-ke kuyatshengisa ukuthi khona ukufa komnotho welizwe yikho kwenza ukuthi uthole izimota zibulala abantu amafuramachina esiwa ebulala abantu ngoba ungathola ukuthi iyabe ivele ingalungisekanga kahle.
Ohlaziye zombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kungaba lesandla semfene kusehlakalo lesi.
Uhulumende lo wezanu PF siya bazi ukubana bayingozi okunganani, especially uma sokusiya kuma-issues okuthi ubani ozathatha over ama-issues e-succession.
Ukanti umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethu ecubungula zonotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uthi ndizamtshina le iziwele.
Iqiniso yikuthi indizamtshina njengemota kumbe ibhasi iyavelelwa la ingozi.
Akwaziwa ukuthi mnangagwa uhambe ngane Harare siwe Masvingo izolo. Njalo mbiko wesehlakalo lesi akwakhitshwa lugatsha lwe-Civil Aviation of Zimbabwe ekhangelela lezi ndizamtshina mzonke. Ngiyimelesino 7 igama lamungeza Jesus Banda.
Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi abesifazane yibo abathwele nzima kakhulu emakhaya kulandela isomiso esidalwe isikhudumezi se-El Nino esibangele ukuba kube lendlala enkulu lokusilela kwamanzi eZimbabwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ngumbiko wethulwe ngumphathintambo ezemvelo unkosikazi Sithembiso Nyoni emhlanganweni we-Gender Forum eGwanda, unkosikazi Mnangagwa uthi iningi labomama lithwele amagabha avuzayo njalo kuyadinga ukuthi kuphunywe la maqhinga aza kuphathisa abesifazane ngalesi sikhathi sokuguquka komumo omkhathi. Unkosikazi Mnangagwa uthe omama lamantombazana bazifaka engozini yokudlengulwa lapho bephandela imoli zabo kulandela isomiso esesidale indlala kanye lokusilela kwamanzi. Ngakho-ke uthi kudingeka amaqhinga azalisana lokuguquka komumo omkhathi.
Women are traditionally responsible for resourcing food, water, fuel, wood.
Esintwini kungumlando wabesifazane ukudinga ukudla, ukukha amanzi kanye lokutheza inkuni. Ngalokho impilo yabo igxile kwezemvelo ukuze bazinakekele lemuli zabo. Esigabeni ezihlaselwe yisomiso, omama namantombazana sebehamba imango emide bedinga amanzi okubafaka engozini yokudlwengulwa.
Facing an increasing risk of sexual violence.
Lamazwi agcizelelwe ngumgcini sihlalo wekomishini yobulili eZimbabwe Gender Commission unkosikazi Margaret Mukahanana Sangarwe othi indlala ekhona isidala ukuhlupheka kwabesifazane ngokuphindwe kabili.
The devastating impact of the climate change, environmental degradation and sustainable development practices threaten to undermine the progress we made towards gender equality over the years.
Isomiso sikhonya kanye lokugudeka komhlabathi kulakho ukuphazamisa imizamo esiyenziwe eminyakeni edluleyo ekulinganisa amathuba besilisa labesifazane.
Unkosikazi Lathiso Dlamini, umabhalane omkhulu esabelweni seMatabeleland South, uthi isomiso esikhona silakho ukutshaya imuli eziningi zingabayanga ngoba le nkomo sesifa.
Eyethu province, inganilo mnyama wokoma umnyaka yonke noma kwezinye indawo kulezi. Thina khona ku sizokuthola this drought in Matabeleland South. What more under this El Nino induced drought?
Uzulongene lo mhlangano uthi kuyadinga ukuthi uhulumende avuselele amadamu njalo agebhe isikotsho ngobuningi ukuze abantu bengahlupheki ngesikhathi sendlala. Kulaba nenjalo abangene lo mhlangano abalembono efanayo, omunye wabo ngumsekeli kasodolobho weGwanda unkosikazi Sithabiso Mpofu othi izakhamizi emaphandleni zisengozini ngoba sezinatha le nyamazana.
Indlovu ziyabuya zizonatha khonapho and uhambe ngabe siyakukha amanzi, the danger of going there usiyahlangana lendlovu akunzima.
Unkosikazi Sathekele Chabangu, umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi iningi labomama lithole nzima emakhaya.
Abomama sibathola belengcindezi kakhulu ngoba uthole omama abaningi yibo abaphethe imizi, abobaba basekho, kunzima ukuthi kufaka ukudla etafuleni ukuthi abantwana badle, kunzima ukuthi abantwana baye esikolweni ngoba ayikho indlela abomama abangathola ngayo imali ngoba lezi nkata ade bezivulile manje azila into eziyilethayo ngoba akula manzi, izilimo zonke zifile, izifuyo ziyafa.
Ingxoxo yalonyaka ye-National Gender Forum iqhutshwe phansi kwesihloko esithi Gender, Environment and Climate Change, Building Resilience and Sustainable Development through Gender Equality. Njalo ingene ezingatsha ezijeneyo zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana James David Vance, umsekeli kamongameli Donald Trump, uqhubekela phambili esithi abokuza abadabuka kwele Haiti abahlala esabelweni se-Ohio badla omangwele ezinja. UVance utshele abezindaba be-CNN ukuba utshelwe ngabanye bakhe abakubandla le-Republican Party esabelweni lesi ukuba kuliqiniso lokhu. Kodwa usibalo khulu esabelo se-Ohio abaphathi bamadolobho labanye baya kuphika lokhu. Udaba lolu lwethulwe ngabezindaba abe-Reuters labe-Associated Press. Abaphathi ntambo bejele enkulu eMaiduguri prison bathi kulezibotshwa ezifika phose amakhulu amathathu 281 ezibaleke endaweni le ngesikhathi zihlengwa engozini yamanzi ezulu lesikhukhula. Kule damu elikhulu eladabuka ngeviki ephelileyo kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elabulala abantu abangamachumi amathathu. Abantu abafika isigidi basuswa emizini yabo kulandela isehlakalo lesi. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Amapolisa ensitha awe FBI athi kulomuntu ozame ukubulala owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump esenkundleni yakhe yegalufu eWest Palm Beach eFlorida. UTrump ubonge abezomvikela abeSecret Service lamapholisa kulandela ukusinda kwakhe. Isahlakalo lesi siza ngemva kokuba uTrump edutshulwe endlebeni kunyanga ezimbili ezedluleyo ekhankasela ukhetho ePennsylvania. Abavikela uTrump kubikwa bebone umuntu obethole umbhobho ecatshile esixukwini eduze lalapho uTrump abedlalela khona igalufu. Bahle baqala ukudubula kodwa uRoth wabaleka wasebotshwa ngamapholisa ngemva kwesikhatshana. Amapholisa athi ubaleke watshiya umbhobho ohlobo le-AK-47 ikhamera lezikhwama ezimbili. Umongameli Joe Biden usole udlakela lolu wabangela ukuthi uTrump akalimalanga. Umsekeli wakhe okhangelele ukuncintisana lo Trump kukhetho ngolwezi unkosikazi Kamala Harris uthe isihlakalo lesi siyadanisa njalo udlakela alwamukeleki eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Masimba Kuchera.
Indaba eyabantu abahlala nembobho khonangale eAmerica kumele kube lenguquko kumithetho. Ubona njengani, ukhanya njengani kulula kakhulu ukuthi abantu behambe lembobho njalo ubaba Trump ingaba indaba yokuthi abantu bakwanisa ukuthi bahambe lembobho mahlayana khonangale. Kodwa kulabanye abasebebuza ukuthi ungani yena ubaba Trump angabe nguye yedwa abamzamayo, ayisiyo ndlela na yokuthi abantu bamzwela usizi. Engxenye abanye sebecabanga ukuthi indlela zakhe ezokuthi abantu bamzwela usizi njengoba khona ngale usedliwa kuma-polls khathesi.
Lokhu ukulakho ukuba lo mthelela ongakanani kukhetho?
Akubona ukuthi uzaletha tshintsho bani. Mina ngenyanga ephelileyo njalo bake bazama ukumdubula ubaphumbe inyanga ezimbili ezadlula wodwa akusange kwathintsha lutho. Abantu sebekwazi ukuthi bafuna ukuvotela bani, njalo angiboni ukuthi ukudutshulwa kwakhe kumbe ukuzama ukudutshulwa kwakhe kuzaba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Isehlakalo lesi libona sengathi singaguqula imibono kamnumzana Trump ngodaba lwemibhobho na?
Akula nguquko ezaba khona, ngoba siyakwazi ukuthi ama-companies athengisa imibhobho bale influence enkulu kakhulu kuma-Republicans, njalo banika imali eziningi-ningi kakhulu kuma-campaigns ama-Republicans. So ukuthi angiboni ukuguqula imiqondo kababa uTrump ngendaba le ukuthi sebeke bazama ukumdubula kabili.
Mnumzana Masimba Kuchira, isizalwane seleZimbabwe esilandela ezombusazwe leMelika, obexoxa leStudio 7 eseBhilitane. Kwezempilakahle. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kumele abesifazane abangena esikhathini okwesikhathi eside bedinge uncedo masinyane, ngoba lokhu kulakho ukuba isibonelo semikhuhlane etshiyeneyo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, osebenza Empilo Hospital koBulawayo, uthi ukopha kwabesifazane okwesikhathi eside kungabe kuveza imikhuhlane enjengemvukuzane leminye ehlasela isibeletho. Ungwenya okhulume leStudio 7 ezimele uthi kuqakathekile ukuba abesifazane ababhekane lesimo lesi bedinge uncedo kubodokotela.
Kuyasinye isikhathi kathola ukuthi omama bahambe enyangeni okwesikhathi eside, de kona kumele bamama behambe amalanga amabili kusiyafika esikhombisa. Ungabona sebedlula lapho kuyabe ungasahambe lani lempilo kahle. Abanye njalo bangena kokuphela enyangeni, kumele umuntu angene kanye ngenyanga, angene kanye ngenyanga, uthola abanye sebengena kabili kathathu ngenyanga. Lokhu hayi kasikho osikukhangeleyo empilweni kahle yabo mama.
Ungwenya uthi minengi imikhuhlane ehambelana lesimo lesi.
Omama bengabe bezinto okuthiwa ngama-cervical polyp, inyama eziyabe zilenga emlomeni wesibeletho, kuzohlanganisa izinto ezinjengabo imvukuzane yomlomo wesibeletho okuthiwa i-cancer ye-cervix. Kuzobuya njalo ama-fibroid awabhahileyo atholakala nxa umuntu esehluleka ukuthi azithwale kumbe selesikhathi eside wagcina ukuzithwala, ubhahile ebantwini abansundu ukuthi bebe lama-fibroid. Kumele asuke ayibona, ahlolwe, ayenzwe ukuthi akhangelwe izinto ezinjengabo-pap smear, kucingwa imvukuzane, ukhangelwe nezinto ezinjengama-polyps, athunyelwe kumbe kuboscan akhangelwa nxa elama-fibroid, lama-cyst njalo akuma-ovaries. Yikho lokho engathi kubangela ukuthi omama bengawophi kuhle. Njalo kumele ukuthi bayelatshwe sibini nxa kokuthi bawopha kakhulu. Abanye bawopha baze baphele igazi, bedlulele, impilo zabo zidlule emhlabeni ngenxa yokuthi bafika bengasela gazi. Yikho bengaze bawuthatha njengento encane, babuye bazohlolwa. Xa kufunakala ama-operation bayatshelwa ngomongikazi labodokotela ukuthi kumele kwenziweni.
Unkosazana Nompilo Nyoni ohlala koBulawayo uthi ulesimo lesi.
Ngilakho ukopha okwesikhathi, njalo sengake ngahlolwa kwathiwa ngilama-fibroids, ngilinde ukuyahlinzwa.
Unkosikazi Beauty Nkiwane oleminyaka yokuzalwa engama-60 laye uthi kuyamkhathaza lokhu.
Uhlupho lololengilalo olukhulunywa ngudokotela ngilalo la, ngiyadinga ukwelatshwa ngudokotela.
Akwaziwa ukuba kulabesifazane abaningi kanganani eZimbabwe ababhekane lokopha okuthatha isikhathi eside. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lokubandlululana ngemihlobo ukuze kwakhiwe ilizwe abantu benyandanye. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kwesehlakalo sokutshaywa kwezakhamizi zenkayi ngamapholisa ayezethesa icala lokutshontsha. Inhlanganiso yamagqwetha amela abantu laba eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abhaxabula abantu laba belisa ingoma zesishona njalo owayesehluleka uhlabela kuhle ngokungazi ulimi lolu wayevuthuzwa ngokuphindiweyo. Isehlakalo lesi sisolwe kakhulu ngabantu abanenye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Pardon Tapfumanei waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalesi sehlakalo.
Lapho vele uhlubona ukuthi laba kakusobu polisa lobo sekuyizigebenga la. Umpolisa sibili ohambe wayenza i-training esipoliseni wabakwazi umsebenzi wesipoliseni. Angiboni mina ukuthi angayenza into enjalo. Labo akusasa ibupholisa lobo, ibugquluva lobo Nkomo. Ngabantu nje abayenza i-abuse yama-citizens. Nxa kuliqiniso, indaba ezinjengalezi ziyasibisela emuva, zisikhumbuze o-1982-88 sisiya laphana sihlupheka ngendaba ezake zahlupha eMathebeleland. Into ezinjalo azimelanga ziyenzakale. Nxa amapholisa njengalawa nxa ukuthi bakwenzile, amapholisa uMinister of Home Affairs needs to take very drastic measures against these raw police officers. They are fanning tribal hatred and also trying to divide communities.
Ungathini ngamazwi kaMnankagwa awukuthi abantu kumele bachiyane lokubandlululana ngemihlobo?
That's the kind of example we want from the top. That's the language we want to hear from the top. Because if the leaders of the country are able to address issue of tribalism and condemn it from the top, it gives a very clear signal and it also reinforces ukuthi leadership of the country is against tribalism. And konoko kuyanceda even lalaba abaphansi, those law enforcers, amapolisa, all state institutions, ukuthi bebekwazi ukuthi khona from the top tribalism should be shunned. Tribalism, we should do away with it. Into ezenzakale enkayilezana are completely out of tune with what the head of state or government is saying.
Mnumzana Pardon Tapfumanei ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Awu Studio 7. Umdluli lapha eJoloja abantu sithwele nzima Studio 7 ngendlala. Ayidlala man. Idlala abantu bathwele nzima Studio 7 ngendlala. Ayidlala. Dlala zodwa Studio 7.
Studio 7, ngibingelele wonke umuntu olaye Studio 7. Ukhalaza kwami anginakho Studio 7 nabalaleli. Athi laba abantu besishonene abangamaphoyisa abahlukumeza abantu enkayi. Le nto abayenzayo bayinikezwe ngubani? Nguye uMnankagwa obatshelayo ukuthi abahlukumeza abantu enkayi, bahlabelise abantu ingoma zempi, uma ungazishona bakushaye. Hayi Mnankagwa, hayi labantu bakho Mnankagwa. Ngaliso kuzafika ekugcineni manje.
Studio 7, linjani lababukeli? Bengicala idlulise lo mlayezo lo liwusespect kuMnankagwa lo, limtshele ukuthi hayi sikhathele amadama akhe lawa nini. Bewumuntu okhuthwe ngebhomu nini, ipoisoned nini, manje sokuyilokhu zeni sokuyihelicopter yekwathini nini. Bekuthiwa iVictoria Falls kuthi emagcekeni endiza kuthiwa amabhomu eqamba amanga, sikhathele ngamanga akhe lawo. Ke limtshele nje ukuthi hayi sikhathele ngamanga akhe lawo. Umkhe besiekuthela amadrama la sibadala amasingaka. Wadala amasingaka. Uke futhisitshela amanga izenza ngathi yena unamandla uyasurvive.
Studio 7 ingabe linjani lonke laphana? Ye namhlanje bengicela ukuthi ngibingelele basakazi. Ye silibuze ngempilo nje ukuthi ngabe linjani lapho likhona. Kathi ama-birthday abuya nini thina bekaze lisazi lithi namhlanje ubani uya-birthday Studio 7. Lathi sithumele phela amarekhodi ukuthi sithi happy birthday fulani phela. Athi liyasisakazela phela, liyasixoxela izindaba ngapha. Ye asomfihlo. Ye mbingele lo Ntungameli Nkomo oGift Dube oTabokancube osithandekile Mhlanga osisi wami. Yo
Brenda Moyo kathi soyayangaphishwa abantu, Chris Jericho soyayangaphishwa abantu. Asakwazi ukuthi ngibe ngazi ukuthi ngacina nini ukuvezwa bekhuluma. Hayi ngithi ngabe liyaphila lonke labo Prophet Disciple maya khona ngapha. Yaye thina siyaphila la.
Studio 7. Sanibonani badidiyeli bangakwethi. Abasinike izindaba sashisa ezimnandi kanjalo nsuku zonke. Sithi ke siphawule phela ngoba sesinamalanga singaphawuli. Thina Mr. Mathebelelendi okhulumayo. Sizama ukukhuluma lapha abantu bakithi, sizama ukutshela abantu ukuthi hayi akungabi lo muntu wakomthwakazi noma ngithi Mathebelelendi North, the South ne Midlands abazophatheka entweni kamunu Mutapa. Ayikho le nto ephekwe ngumnankagwa yokuthi waqala ngaphi ngaphi wathinthini. Ngiyakhumbula ukuthi umnankagwa kuke wathina naye isobo sikamzilikazi even one.
Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk okwanamhlanje. Siligqiba lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo Mutapa Kancube.
Uhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.